Vanuwe nderi mwere makuru kota mashumanana, angiasiri mudare nasi, uye mutauri wedare iri advocate Jacob Mutenda, vati vanuwe vangi vavazivisa kuti vangi vakabatikana, asi nengwe MDC nomirira Mutare Central, va Innocent Konese, vati zvaitwa navanuwe hazvina kunaka, sezvo vangi vachida kuvabvunza pamusoro peurongwa hwemonetary nefiscal policy, wakaturwa navamangudya navanuwe nemusi wemuvhuro, vagonese vati advocate kuti Mutenda vanofanira kukoka vanuwe kuti vataure nezvenyaya iyi kudare kana kuita ministerial statement.
However, Mr. Speaker, in view of the fact that a lot of the members in this August House have expressed their intention to pose questions to the Honorable Minister.
Sezvo nengo dzakawanda mudare rino dzaratidza kuti dzinoda kubvunzurudza gurukota rezvemari pamusoro pemonetary nefiscal policy, madii makoka gurukota iri kuti riuye nekukasika kuzopa tsanangudzo pamusoro penyaya iyi.
To make a ministerial statement to enable the representatives of the people who are the honorable members of parliament here present to ask pertinent questions to the honorable minister.
Advocate Mutenda vati chikumbiro chavagonese chakanaka chose, uye vachachisvitsa kuna vanuwe nengo yeMDC inomirira Harare East vatenda ibiti vashora mitero yakadzikwa navanuwe nemuvhuro vachiti dambudziko remuZimbabwe inyaya yekuti hurumende inodya mari semushonga wemusana. Munyori anoona nezveupfumi muMDC zvakare vachimirira Hatfield muNational Assembly Dr. Tapio Mashakada vaudza Studio 7 kuti zvakaturwa navamangudya navanuwe nemuvhuro hazvina zvazvinobatsira mukusimudzira upfumi kana kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vati nyaya yekuti nyika irambe ichishandisa mabond haina zvainobatsira, uye ndizvo zviri kuramba zvichikwidza mutengo wemari pamukoto.
Saka tambudziko guru remari rekushaikwa kwemari mabhanga, kutambura kwavanhu kuti voona mari sei nemitengo, price stability, haina kusolviwa nestatement yavamangudya. Zvakangoitwa left hanging ndo konzeni yangu huru pastatement yavo, kuti bhanga guru rofanira kutarisa nyaya yemapurice, nyaya yekuonekwa kwemari nenyaya yeexchange rate kuti yakamira sei munyika. Ndo three major things.
Vati hapana munhu achavimba nehurumende yezano PF, uye hapana zvemunhu achafa akaisa mari yake mubhanga nekuti inogona kumuka yakanyangarika. Vati dai vaive ivo vari pachinzvimbo chavamangudya vangadai vakamisa kushandiswa kwemabond notes.
That of the bond, the liberalize foreign exchange market with Munwese, Gafri, Macaunda, Ake, Ashtura Maria yake in case, Kurume, apply Maria. Tazarudonana Zambia. Kwa one forex yako unungisa mpengi mangwana uwe mkira uwe itora uchungo daro pane confidence hauchikubutu nofuma isti.
Vanuwe vari kuburisa zvakare mangu matano achaturwa nehurumende mukugadzirisa upfumi kwenyika nemusuwe chishanu. Munemo nyaya mumiri weBoera South va Joseph Chinotimba veZanu PF vati hurumende inofanira kumhanya mhanya sezvairi kuita pakurwisa korera kuitira kuti idzivirire vanhu vemudunhu ravo kuti vasadyiwe nemapere. Izvi zvinotevera kudyiwa kwemwe mwana ane mapere munzvimbo yavo svondo rapfuura.
Saka tata kuti wana chokuti taurira kuti kokukorera uku kwakaendawo zvimwe nemari totovechitsvaga koku kunokorerwawo kutsva mhoere motikana madhona anaikonetu kuti vatipowo motikari vanhu vedu vasadyiwa nemapere.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvemukati menyika vaMike Madiro vati mapurisa anoda chose kuchengetedza vanhu kuti vasadyiwe nemapere asi havana zvikwanisiro. Vati semuenzaniso mapurisa anoda motikari zviuru zvinomwe asi zvino ane motikari churu chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.